mhlangano weMDC wakasangana kubulawayo musi weSaturday nomba watarisa rwendo rwavafamba kusvika parezvino. Tikavona kuti musangano unenge pane pamwe panga pane vanhu vachirovera zvipikiri vachisunga-sunga kuitira kuti musangano usaenda mberi, vanga vatyisa mabwe mberi kuitira kuti chitima chorusununguko chisafamba. Saka nokudaro takazoona kuti munyori mukuru Secretary General watanga taisa vanonzi vaMoses Mzila Ndlovu vanga vasiri kuita basa ravo nemazvo. Munhu anga achiratidza kukundikana kusatorigona zvachose basa racho uye vava neusimbe uye kusateerera zvavanga vaudzwa nestanding committee patakapedzera kusangana muna August kugweru, patakavataurira kuti vaifanira kunge vachizogadzirisa vachironga misangano kumiconsultation with the president. Ndo basa ravo rimwe ravanenge vanaro semukuru wesekretariati, vagadzire musangano mwedzi wega wega. But kubva ipapo kusvika nhasi vanga vasingatobatiki kana kuuya kumusangano kana kuronga misangano. Tikaona kuti musangano haungaindi mberi, regai tivabvise pachigaro ichi.
Saka kubvisa kwamaita vaMuzila pachigaro ichi mavaisa papi?
VaMuzila tavakanda mubhini mumarara, asi vanoramba vari ordinary member yepati havo kana vachida. Asi tatovabvisa kumusoro, havasi chigaro chavanacho, nyembe dzose tapurura. Tikatora amai Miriam Mangwende Mushai, vanga vari deputy secretary general, tikavakwidziridza. Zvatiri kutotaura izvozvi zvatotanga basa.
Asi kavaMuzila vaudza kustudio 7 kuti nyaya yamavadzingira kubva pachigaro inyaya yekuti ivo vakanga vanyorawo pamwe chete nevamwe tsamba kuna vaMancube yekuti vasiye chigaro nokuti vari kutadza kuita basa ravo.
Takaiverenga mumanewspaper nanhasi tiri kungozviverenga kuti kwai vakanyora tsamba. Hatizivi kuti nani, isusomusangano hatina tsamba yakabva kuna vaMuzila.